Russia nene nyika yanga inoukamanisi taabatwa nenyaya dzekuitiswa masanctions iyo kumadokero. Russia ndeimwe nyika yakamira nesu inotarisa madambudziko eZimbabwe nedzimwe nyika dziri kubudirira nemwoyo wose wekuti dei vatisumudzira. Dzingava nguva yekuti tinenge tine madambudziko akafanana nenzara, ingava nyaya yekuti tiwane zvinoita kuti ikonomi yedu isumuke. Russia ndeimwe nyika yatinoimba nayo uye isina dambudziko nekuona kubudirira kweZimbabwe.
Ko, iwo musangano pakati pava Putin navamunangagwa wakakosha zvakadii panguva ino?
Kana uchawana president wedu kuti vaonane navaputin, tinomugamuchira zvikuru uye tinoremekedza vaputin nekukoshesa nyika yeZimbabwe nekumira nesu kuru takavavariya kubudirira kwenyika yedu kune zveupfumi kuikonomiko. Munoona vavariyo yapurezidendi vedu ndeyekutsvaka nzira neushamwari hwavazhinji huri pasi pose kuti ndiye anenge auya akashanda nesu kuti Zimbabwe ibudirire.
Asika vamwe honorable togarepi vanoti kuzonyanya kudyidzana navaputin panguva inoi nyika yavo ichipomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine kunogona kukanganisa danho reZimbabwe rekuti aitore divi pakudyidzana nedzimwe nyika asi ishamwari yemunhu wose.
Izvi tino ushamwari neRussia. Tinongokurudzira kuti dei paita runyararo hondo yasvika painogadzirisa pfungwawo dzinorwadzawo Russia zvavanofunga kuti dei zvagadziriswa